Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi chipiri, vamiriri vevashandi vehurumende vanotarisirwa kuita musangano wekubvumirana gwara rekutora muhurukuro dzavanotarisira kuita nehurumende. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere, kana kuti 288, vanonzi vakabata chirwere chekorera muHarare kubva muna kukadzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi vehurumende kubva kumasangano ose anomirira vashandi vehurumende vanonzi vari kusangana nhasi masikati muHarare kuti vaonesane kuti vangatora danho ripi rekugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi. Izvi zviri kuuya apo sangano rinobatanidza mamwe masangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakanyorera tsamba kugurukota rezvemashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinxuve pamwe nasachigare vePublic Service Commission, vachikurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council wechimbi chimbi. Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vanoti vatora danho iri rekuti vasangane sevashandi nekuona kuti hurumende haisi kutirimuka nekukwira kwayaita muteko wezvinhu kuti inunure vashandi vayo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaChinosengwa kuti tinzwe zvizhinji.
Uongo vakandimire seZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions takanyorera gurukota rezvevashandi vapo Mavhima navamutuli navahungwe tichivazivisa kuti nhaurirano dzesecond quarter dzava long overdue. That was last week, asi kusvika pari zvino hapana chatati tawana kubva kwavari. Nekuona maomero aita zvinhu zviri kukwira, interbank rate yemusika mutema iri kukwira zuva nezuva, so mari dzakatambirwa nevashandi kana kuti dziri kutambirwa nevashandi vehurumende hadzina zvadzichatenga, dzarohwa neinflation zvisingaiti, yangova mapepa yekungoti mari inenge iringori mukadhi basi isina zvainotenga.
Saka muchaita sei nematambudziko amuri kutaura yavachinosengwa sevashandi?
Sevamiriri vashandi taona zvakafanira kuti tisangane muzuva ranhasi nenguva dza2:00. Tichasangana mapoka ese anomirira vashandi vehurumende vari mueducation sector, vari murest of civil servants nevari muhealth sector. Tese tiri kusangana muzuva ranhasi tichionesana kuti danho ripi ratingatora kuti tione kuti tagadzirisa zviri kunetsa vashandi vehurumende nekuoma kwaita zvinhu. Tiri kuona kuti hurumende vari kungotaura kuaknowledgea kuti yezi zvinhu zvaoma, mapurisi ari kungokwira.
Tinosimbonzwa vanoongorora zveupfumi vachiti kukwira kwemitengo yezvinhu kunokonzerwa nekuwedzerwa kunenge kwaitwa vashandi vehurumende mihoro. Chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo kuti tiona kuti imi makawedzerwa mihoro patove nenguva?
Vanosimboti masalaries evashandi ndo anokwidza inflation, asi tikatarisa kuti masalaries evashandi izvezvi nemarerwa aitwa neinflation haatombotori $50 to $40 mari dzakatambirwa nevashandi chero vakada kutenga mari kumusika mutema. So tinoona kuti hurumende iri kuregerera vanhu vanoita zvavanoda nekukwidza marates, vano pauti black market iite zvainoda vane vava vari kuregererwa nehurumende, nekuti hurumende inogona kuvatresa kuti vane vava mari dziri kumbobva kupi. Bhozi kata saizvozvi vanhu vazhinji vari kuita zvemisika mitema izvi ndivo vashoma vari kudya, vari kupa kuti vazhinji vasafe zvikuru kwazvo. So hurumende tinoda kuipa mhosva yekuti iri kutadza kugadzirisa ipapo ichiregerera vanhu vava vachiita zvavanoda vachiisa mari kumusika mitema. Zevbank inogona kuziva kuti ndiani kana angadai ari chinosengwa, ingadai aona kuti ndichinosengwa. So tiri kuona kuti hurumende ipapo iri kuparegerera, iri kungotaura kuti taisa mitemo, tabvisa juti, tabvisa chino, but haisi kuzoimplimenta zvainenge yataura, zviri kungoperera pamuromo. Nekuti katarisa kubva mupavati vaseta komiti yemaministers kuti vaone kuti zvinhu zvingagadziriswa sei, hapana dhora reZimbabwe paramira kukwira kumusika mutema, riri kungokwira zuva nezuva. Izvo zvinopa kuti vashandi vehurumende vagare vachisafa.
Muri kutaura nezwi rimwe chete here sevashandi vehurumende rwendo rwuno, tichiona kuti munosimbopesana muchiita misangano yakasiyana siyana?
Isu sevashandi vehurumende tagara tinotaura nezwi rimwe chete, but pane vamwe vanova vanovashandisa avo hatingavarambidzi kutaura zvavanoda. But sevashandi vehurumende tiri kutaura nezwi rimwe chete, nekuti hapana mushandi asiri kuchema, hapana mushandi asiri kurwadziwa nemamirira situesheni mazuva ano. Saka vese vari kuda kumirira vashandi vehurumende tirikuti tiri kusangana, but avo vane zvinangwo zvavo zvisinei nevashandi vehurumende hatingavarambidzi kuti vataure zvavanoda kana kuti nevanenge vavatuma, asi vashandi vehurumende vese vakutaura nezwi rimwe chete.
Avo vange vari munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya akanyorwa tsamba kuti tinzwe kuti vanoti kudii nenyaya iyi. Zvichakadaro, mutungamiri wehurumende vaEmerson Mnangagwa vari kupomera mabhizimisi mhosva yekukwidza mitengo kuti zvigokonzera kuti vaMnangagwa vakundwe musarudzo dziri kuuya. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inofanirwa kutevedzwa nevemabhizimisi, uye hurumende inofanira kutarisa kuti mitemo yacho iri kutevedzerwa here. Vachiti zvokukandirana nyoka mhenyu izvi ndizvo zvinokonzera kuti mitemo isatevedzerwa nemazvo. Muzvinafundo Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuzvisvora painenge yatadza uye ichikurumidza kugadzirisa zvainenge yatadza.
Chandiri kuona apa ndechokuti mitengo yezvino munyika iri kukwira nenyaya idzodzidzi dzokukandirana nyoka mhenyu. Hurumende ichiti vamabhizinesi ndo vari kukwidza mitengo yezvinhu, ichikona iyo hurumende kuzvishora yoga kuti mitemo yainoisa misine nguva, ichiti mitemo iyo ndiyo ichange ichikwanisa kusumudza upfumi hweZimbabwe nokusumudza Zimbabwe dhora, haisi kushanda mitemo iyoyo. Mitemo iyoyo haisi kushanda.
Muri kuti mitemo iri kuiswa nehurumende munyaya dzezvemabhizimisi haisi ri kushanda? Mungatsanangura ipapo.
Ndinodaro nokuti zvinoitika ndozvokuti hurumende inoisa mitemo angava aya mamezha anoiswa naana vamangujawo kureserve bank ayaya. Mitemo iyoyo haina munhu kana kuti bazi rinozoenda rondotevera kuona kuti mitemo iyi inotevedzerwa here. Mitemo yacho mweya yavanonge vaisa ndeyekuti vamabhizimusi vange vachichinja Zimbabwe dhora neUS nereti yakati. Hapana unozoenda kumasupamaketsi iwo kumashopiwo kunoona kuti zvataurwa nehurumende zvikanzi zviitwe nemitemo yehurumende zvinoitwa here. Unotoona mamwe masupamaketsi anenge akatonyora papa namavara makuru kuti exchange rate yavo imari yakati, yakatosiyana nehurumende. Zvekare kuhurumende uku kuauction uku tinoona kuti vanenge vasina mari yacho yavanenge vachitengesera mabhizimusi. Vatora mari yamabhizimusi ayaya kuti vozoti tichazokupai maus dhora yenyika amatora amahwina kuauction yereserve bank, vopedza nguva yakati rebei. Saka zvinozopa mabhizimisi pressure yokuti vaende ku black market kunotsvaga US dollar. Mukutsvaga US dollar ikoko rinozowandirwa US dollar iroro. Saka rawandirwa US dollar iroro rinenge rakuda maZimbabwe dollar akawanda kuti uwane US dollar rimwe chete. Saka ndizvo zvinobva zvadonedza Zimbabwe dollar izvozvo. Tinoziva kuti pano mutemo wakaiswa izvozvizvi wokuti zvinhu zviri kutengwa zvimwe zvechikafu, mabasic commodities aisitengwa kunze kwenyika haachachajiwi juti. Saka macross border aya vanoenda mhiri, munhu wese waakutsvaga US dollar kublack market, nokuti havakwanisi kunopiwa US dollar kumaauction uku vaakutsvaga. Saka US dollar raakuwandirwa, kuwandirwa kwaririkiita rinenge raakudawo maZimbabwe dollar akawanda. Ndokudonha kunoita Zimbabwe dollar iyo. Kana Zimbabwe dollar radonha kudero, vamabhizimusi vanenge vaakukwidza zvinhu zvavo, nokuti reti yavo yavanenge vachishandisavo kunotenga ma US dollar iyo inenge yakwira. Saka hatingavashore vamabhizimusi kuti kuti tisumudze ufumi hweZimbabwe, ngatizvishore tose kubvira kuna president, kubvira kumaminista ose, tozvishora tobungana pamwe chete tichizvishora takazvininipisa tisingakandirani nyoka mhenyu. Tadero toona kuti tofambira mberi sei nenyika noufumi hwayo. Asi tikada kutendekana tendekana kuti iwe ndiwe unokanganisa, iwe ndiwe unokanganisa, hatina kwatinosvika. Nokuti masumuka tienzane nevamabhizinesi hatihwini, nokuti vamabhizinesi ndivo vane mari dzacho. Vakavhara, hurumende yacho haichazowani mari yamatekisi, vanhu havazowani mari dzamabasa.
Vamunangagwa vanoti ivo hurumende yavo yakaisa zvirongwa zvakati wande zvokuita kuti zveupfumi zvigadzikane munyika, vachiti vakaita izvi netarisiro yekuti zvinhu zviitwe zvakanaka, zvifambe zvakanaka, asi vachiti zvekare vakatengeswa nemabhizimisi.
Chandoona ndechokuti vakataura chokwadi kuti hurumende yakaita mitemo yakawanda chaizvo inobetsera ufumi hwenyika. Ichokwadi ichocho, mitemo yacho yakanaka zvikurusa, asi tofunga havasi kuudziwa navanhu vavanoshanda navo kuti hongu mitemo yakanaka, asi mitemo inongonaka chete kana ichitevedzerwa navamabhizinesi vacho ivavo, kana mitemo yacho ichinge ine vanhu kana kuti mapazi anozoenda undoona kuti mitemo yacho iri kutevedzerwa here. Nokuti kuti tingotangoisa mutemo kuti musaita zvakati, poshaikwa vanondotarisisa kuti mitemo iya iri kushandiswa here, hazvi mitemo yacho haishandi.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuVictoria Falls kuHarare kuZimbabwe neStudio 7. Munyori anona nezvedunhu reHarare kana kuti Harare Metropolitan Province vatafadzwa muguti vanoti vanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288 vakabata chirwere chekorera kubva korera zvayakatanga kuonekwa muHarare muna kukadzi kana kuti February gore rino. Vamuguti vanoti chirwere ichi chakanyanya munzvimbo dzinoti Budiriro, Glenview, Dziva Resekwa, Mount Pleasant, Mbare neWaterfalls. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kanzururu haisi kupiwa mari inokwana kuti igadzirise pombi dzemvura nedzezvimbuzi, izvo zviri kukonzera kuti mvura dzose dzisibisane vanhu vachibata zvirwere.
Isu sesangano reHarare Residents Trust, kana tichitarisa nyaya yekorera yanetsa muguta reHarare, tinoona kuti hondo zhinji iri pakuti vagari vawane mvura nguva dzose. Guta reHarare harisi kugona kupa vagari mvura yakakwana nguva dzose. Tinoona vachigona kupa kuma 45%, imwe 55% yose iyo inenge ichitowana mvura kuma community boroughs, migodhi iri mukati menzvimbo, zvibhorani zvinochereswa nevanobatsira, masangano ekunze kwenyika nemachechi vari kubatsira, ndokunowanikwa mvura. Asi mvura yemukati meguta, dambudziko guru riripo nderekuti pombi dzemvura kubvira kuma 70s ndopa dzakaiswa zhinji dzacho kunyanya muma kunzvimbo dzinogara veruzhinji. Pombi idzi dzesuweji dzazara mavhu, dzave nengura uye dzinodhuza zvekuti nguva zhinji suwereji pasi apa inobuda yosinina yosanganawo nepombi dzemvura dzinenge dzakazara ngura dzakupwanyika pwanyika dzodhuza zvemvura ichizara mukati menzvimbo zvorewa kuti pasi apa mvura yakagezwa yakacheneswa iri kusangana netsvina dzewanhu dzinenge dzichifamba mupombi dziri kubuditsa mvura. Izvi zvinoita kuti kunyangwe migodhi iri munharaunda inodzimara yawe kuita kuti vanhu vakamwa mvura dzacho dzavanenge vachiti hatimwe yekanzuru tinomwa yemumigodhi iyoyo inenge iine tsvina inounzawo zvezvirwere.
Vashumba, izvi zviri kuramba zvichienderera mberi, dambudziko riri papi rinotadzisa kuti zvinhu zvigadziriswe izvi?
Dambudziko guru nderekuti makanzuru haasi kuwana mari yakakwana kubva kumibhadharo yevagari, ngekutiwo vagari vacho vari kutambudzika, havana mabasa, hakuna zvinhu zvingaite kuti wagone kubhadhara mari zvakakwana. Saka idambudziko guru uku hurumende haina atinoti magrants angauye kuguta reHarare kuzobatsiridza kuti tigadzirise nyaya yemvura, nyaya yesuweji. Tikatarisa mukati meguta tine nzvimbo dzine suweji yagara ichingomhangarwa nevagari kusanganisira ibo Mubudiriro, Glenview, Highfield, Glenora, Rugare, Mbare nemunana Waterfalls. Kune mareports akawanda esuweji iri kudhushuka kunana Chizhanje kumabvuku uko, suweji isingagadziriswi kunyange vanhu vakataura nezvayo.
Vagari vemuguta renyu vangaita sei kuzvidzivirira?
Vagari vazhinji kuti vagone kuzvidzivirira, chinhu chavagara vachitongoita kuedza kubhadharawo mitero yavo kuti kanzuru ikawana mari igone kuishandisa zvakanaka. Saka iresponsibility yevagari kuti vange vachiedza nepavanogonawo kubhadhara mitero kukanzuru. Uye vagari vanofanirwa kuti vakaona pari kurasika mvura kana sewage vanofanirwa kuchimbidza kumhangara kupa ripoti kumahofisi ekanzuru. Ngavarege kuenda mumwe mumwe, ngavatorane vanhu vane chitsama panzvimbo pavanogara woenda pamahofisi wondoona kuti wapa ripoti uye pane mushandi avanofanirwa kubvunza zita rake wachiziva nguva dzavapa ripoti womumanikidzira kuti atouye agadzirise. Vagari havafanirwi kungomirira vachifunga kuti vamwe vashandi vari mukanzuru vanhu vanoda kushandira vanhu. Vanofanirwa kuziva kuti tine dzimwe nhini dzinoshandira mukanzuru dzisingadi kuterimuka kana dzapiwa mareports anobva kuvagari.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinonzi zviri kutya kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nemasangano ari kutungamirirwa nesangano reOperation Dudula. Kuratidzira uku kunonzi kuchaitwa muswa 1 Chikumi kana kuti June, uye ndekwekuedza kumanikidza mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa kuti vabva kure vabudiswe muSouth Africa. Gweta rekuZimbabwe rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muSouth Africa hazvisi kufunga zvokudzokera kumusha, vachiti vazhinji vavo vanotaura kuti kuZimbabwe hakuna zvingavabetsera muupenyu. VaMachingura vanoti kana zvinhu zvisina kupinduka muZimbabwe zvichanetsa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muSouth Africa zvidzokere kumusha.
nyaya yekuenda kumba inyaya irukuramba ichitaurwa nezvayo. Asi ndinoda kuti uzive kuti before mapermit auya takanga tiri muno. Wakatarisa wiki rapfuura pane mavideo akati wandei anga ari kucirculate vanhu vari kupinda kubva kuZimbabwe vari kupinda zvisiri pamutemo muSouth Africa. Pressure kusagadzikana, kusafara kuri kuita vanhu, kutya kuri kuita vanhu kuZimbabwe pamusaka pemaelections ari kuuya kuri kutowedzera vanhu vari kuuya kunoku.
Munozvitora papi izvi vamachingura? Tijekesereiwo.
Hapana mamwe matauriro azvinogona kuitika. Wakatarisa mabhazi chaiwo chaiwo ari kubva kuZimbabwe iko zvino atowedzera vanhu vari kuuya kunoku. National shutdown yekuti vanhu vasauye, national shutdown yekuti vanhu ngavadzokere kuZimbabwe. Mutauro ucharamba uripo asi izvi zvichatoitika kwenguva yakareba nokuti kuZimbabwe hakuna kugadzikana. Pari zvino izvi vanhu vari kuZimbabwe vari kutotya kupfuura isusu tiri kuno kuSouth Africa. Vanhu vazhinji vanoona sekuti mapurisa emuSouth Africa anotori nechanzi yekuvachengetedza pane mapurisa ekuZimbabwe. Ipapo ndo pane maproblems ose. Zvichatora nguva tanonoka kuti vanhu vabvume kuenda kuZimbabwe nokuda kwavo. Hakuna zvekuita kuZimbabwe. Tanonoka, ndakatarisa mazva atipfurei aya, ndakaona kuti mauniversity emSouth Africa akuita sekunge ane chinono kupa vanhu vanoverenga zvinhu zvakaita semutemo, zvinhu zvakaita sesocial work, zvinhu zvakaita sena sociology, mafields andkaita searts, kuti avape nzvimbo dzekuti vaverenge ipapo. Wakanyatsotarisisa, hazvisi kubva zvati vaya vanenge vachitsvaga nzvimbo dzacho vanyimwa kubva vati aiwa vakuverenga kuZimbabwe, kwete, hazvisi zvekuita. Ukatarisa vanhu vavo unozovaona vakusafisa kubva kune dzimwe nyika dzakaita sana Zambia, dzakaita sana Norway, nyika dzawakanga usingambotarisira kuti maZimbabwenzi anoenda ikoko.
Vamachingura, chii chinokonzera kuti vanhu veZimbabwe vafarire South Africa kupfuura dzimwe nyika sekutaura kwamuri kuita?
Nekuve attractive kukaita South Africa, vanhu vachiri kungobva kuZimbabwe vachiuya vachipinda mabasa kunyange zvese tichiudzwa kunzi musauye kuno. Saka kuti tinyatsotaurira nechaizvo chaizvo kuti pane vachaenda kuZimbabwe, aiwa hatisi kuzodzoka kunoku. Kunyepa, tinenge tiripo tichatoona kuti pachafamba sei. Maencouragement ese atiri kupiwa ekuti tiende kuZimbabwe, iko kuZimbabwe kusina kugadzikana, hakuna anoendako.
Gweta rekuZimbabwe rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuzimLive.com, vamwe vakuru mubazi rezveutano vari kupomerwa mhosva yekuendesa madzimai anoshanda mubazi iri kumisangano mikuru vachiitira kuti vagoita zvepabonde navo. Vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Health Workers Union vaEl Sarai vanoshorawo vakuru mumapazi maduku ebazi rezveutano vachiti vanoenda kumisangano inofanirwa kuendwa nevashandi vari pasi pavo. MuNewsday, sangano remedia Institute of Southern Africa rinoti vatori venhau munharaunda yekuchamhembe kweAfrica havachakwanisi kuita basa ravo vakasununguka zvichitevera kudzikwa munyika idzi kwemitemo inogoshesera vatori venhau. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pano pa Studio 7. Magadi zvenyu. Vashamarari vose veStudio 7 ndisingakwanisi kudoma nemasita. Ini chinondikashamadza ndechekuti ZANU-PF inoti tiri kugadzira maroad, takagadzira border rebet bridge, tiri kuita zvese zvinoita kuti zvinova zvinobudisa zita ravo kuti ndo vari kuita, asi vanhu tirisi tiri kuita ike zvinezvi border rebet bridge iro tisi tava kubatirwa mari dzedu tichikirosa boda iro kuti iri bhadhara. Ike zvino kambani yakagadzira boda iro yava kutibatira mari isu motikari tichikirosa nemotikari dzedu tichiita zvatiri kuita isu vanhu tisi tiri kubatirwa mari. Hurumende saka inoti yakaita chii? Hapana chayakaita hurumende. Asi ke zvino ndinenge chida kuzvishambadza kuti takagadzira boda rebet bridge, takagadzira marodhi, asi tisi tiri kutorerwa mari dzacho. Saka ndizvoto ndikashamadza zvikuru kuti ZANU-PF inozama kutaura kuti kudii ichiburaya zvesu vanhu. Haiwa, zviri kuita zvina musoro, ndatenda zvangu.
Mamuka iri paStudio 7 apo muri kuzviona here zvatogara tichitaura kuti ZANU has no people's interest at heart. Vanozvifungira iyo pachavo chete. Ndeupi munhu akakwana nedzakati kwesera anotenga maherikopta? Inguva yehondo here? Vanhu vaifanira kutenga maherikopta ndive ivavo vekurussia neukraine ndo vari kurwisana. Unotenga maherikopta muzvipatara mina mishonga, manesi chaivo chaivo, madoctors, maticha ari underpaid, masoja ako. Unotenga maherikopta ekudii? Ekudii? Maambulensi vakomana, mari dzese dzinonzi dzakatengwa dai muzvipatara makazara mishonga, makenza machine hamuna, radiotherapy machines, zvese zvezvo hamuna. But munhu chaanofunga ihondo chete. Unoda kurwisana nani? No man, veduweka. Zvimwe zvinhu hazviiti. Iyo amnesty ya president iri kunzi vanhu vakaregererwa vaiva kumajere anosarudza kuregera vanhu vakarepa. Vanhu vakarepa vana Jobs Kwala, they are rotting in jail, vana Ngarivhume. But anoregera vanhu vakarepa achisiya vamwe vanhu mapolisi vaprisoners varimo. Veduweka, this is now or never. Ngatiregistere kuvhota, tindovhura nowandi hwedu tibvise chirumere chombavha ichi. Ndine mari dzapaJoburg.
Masora seiko Studio 7? Inini ndinomubvunza wokuti sei pose pese panotaurwa panongotaurwa nyaya yekuti ikonomi yadonha, ZANU-PF yakonowa ikonomi. Kusei pasingataurwi nezvamasankisheni kuti no, masankisheni ndo mamwe anowedzera kuti upfumi hurambe huchidonha. Kumasankisheni kana akabvisiwa, ko akadini kuti izvo? Mapato ose iwawo ambobatana akurudzire kubviswa kumasankisheni kuti tione kuti kana masankisheni abviswa, Zimbabwe ichangoramba yakadonha zvehere.
Paya patinotaura kuti upfumi hwenyika inoyi huri kubhenefita vashoma-shoma vari muhurumende, ndo paya patinotaura kuti panotengwa zvikopokopo. Zvikopokopo zvichinzi maambulensi. Ndiri kumba kwangu ndikarwara uku ndingachifonere here chikopokopo chikuya chikanditakura? Hazvigoni. Asi kuti kana pakatengwa maambulensi chaishwawo motokari dzikaiswa munzvimbo dzese dzenyika, ndinokwanisa kufonera chipatara chiri pedo neni, ambulensi ikauya ikanditakura ambulensi. Asi manje izvi zveambulensi dzendege zvikutaridza kuti vashoma-shoma vanenge vachizvigadzirira upenyu hwakanaka muhurumende hazvibhenefiti macitizen izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.